takaita musangano nawake gava mwezi wapera uyo tichida kukurukura nyaya dzakati wandei dzimwe dzacho dziri dzekuti tichibvunzawo kuti ko mapemisi aya makapa zvizvarwa zvezimbabwe ari kupera musi wa 31 December 2017 muchaita sei nezvavo saka minista vakaratidza kuti zvavakataura musi wa 12 August 2014 nhasi ndizvozvo hapana chati chachinja kureva kuti mapemisi aya haasi kuzorenyuwa saka tiri kutarisa kuti kune zviuru zvingangosvike mazana mairi ezvizvarwa zvezimbabwe vachabatikana nekusarenyuwa kwemapemisi iyaya nekuti vazhinji vacho havakwanisi kukwalifai kuti vaende kunoapply mapemisi mumutemo weimmigration act yesouth africa
saka zvinenge zvaakurevei kune vana vezimbabwe vanga vachigara nekushandisa mapemiti iwayo
zvaakutoreva kuti zvinhu zvaakutooma nekuti paakaiswa mapemisi aya achipiwa makore ematatu takaive nechidairo chekuti ndofunga hurumende yesouth africa yakapiwawo nevimbo netariro yekuti kuda neimwe nguva zvinhu zvekuzimbabwe zvinochinja vana vezimbabwe vagowanikwa vachidzokera kumushakwawo neuwandu hwavo asi zvinotikatarisa zvinhu zvacho zviri kutoita zvichiwedzera kuoma saka vana ivava nyange vakaita chido chekuda kuzodzoka musha havangadzokeri zvinhu zvakaoma kudai saka kwatoo kuenderera mberi nekuoma kweupenyu kwezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno musouth africa
chii chamuri kukurudzira kuti vana vezimbabwe vakatarisana nedambudziko iri vaite
isu tiri kungovakurudzira kuti kana vachikwalifaya kunavo vane makosi neinei ngavanoaplya mapemisi agara ariko ichi chikurudziro takachiita iyo gore ra2014 pakaiswa mapemisi matsva iyaya takaudza vana zvizvarwa zvezimbabwe kuti vanokwanisa endai munoita makosi anoita kuti muzokwalifya kuaplya kune mamwe mapemisi ari munomu nekuti maonero atiri kuita zvichakaronesa pamberi apo saka vacho vanenge vakakwanisa kuzoita zvimakosi tirongovakurudzira kuti aiwa chiendai munoaplya muite mapemisi aya kuda ugaro hwenyu munohungangozoite zviri nani kune vasina ndo patiri kushaya kuti totangira pai shuwa shuwa mwana otsva dumbu mai votsva musana
hakunawo here mamwe mapemiti kana dzimwe nzira dzingaitwa kuti vanhu vagare musouth africa dzakafanana kana neupoteri nezvimwe zvakadaro
vanhu vanogona kuita zveupoteri asi tiri kutoona kuti iko kuupoteri kwacho kwaakutonyanyisa kunetsa kukunda kumapemiti iye zvino south africa ine yavari kuita inonzi blanket rejections of permits kana kuti even vakasaita blanket rejections unongopiwa first 6 months kana 6 months izo dzapera pemiti yako yonyorwa nzi scrary review yacho yakutoreva kuti ivo tato kunyima vari kuti ivo iyo hurumende yesouth africa iri kuti iyo vanhu vazhinji vanouya muno vachibva kuzimbabwe havasi kupotera nenyaya dzematongerwo enyika kana kuti zvavari kutsvaga upoteri nazvo hazvipindi mutsanangudzo dzekuti uize refugee saka vari kuti vazhinji vacho vari kuuya kuzotsvaga chouviri saka nekudaro hatikwanisi kuti tivape mapepa eupoteri panyaya dzakadaro
pane mahungahunga ari kubudawo kunzi sadhiki ingangoitawo gwaro rekuti vanhu vemudunhu iroro vange vachishandisa pane zviri kubuda here
pari zvino achingori mahungahunga saka hatisati taziva kuti mahungahunga acho achasvika papi tinongovimba nekunamata kuti zvichadero kuti anobuda akadairo mahungahunga poita free movement of people free movement of goods vanhu vachikwanisa kufambidzana vachinoshanda kunyika dzakasiyana siyana dzemuno musadek vachikwanisa kuti vawanewo chouviri I think vanoda kuita the same system yakaita sei kueurope inova system yatokurudzira kuti dai zvadero zvigonakira tese